ndikungozvinzwawo pamadandemutande esocial media kuti kune tsamba yakabva kuministry of local government yakanyorwa naminista vachitando ichizivisa kadziuru kuti ndinge ndichimira basa nekuti ndiri kunzi handisiti nhengo yeCCC. Zvinova zvinhu zviri kundishamisa nekuti ndiri muutungamiriri hweCCC hwetaskforce yeHarare ende pari zvino handisati ndagamuchidzwa kana kugashira tsamba yekuti ndinge ndichimitswa basa. Ndiri kungonzwawo pamasocial media WhatsApp, Twitter, Facebook zviri kungotenderawo zvakadaro.
Pane zvikonzero zvitsva here zvamuri kunzwa imomo masocial media zvingadai zvaita kuti munge muchidzingwa hwendo uno?
Chikonzero chandiri kungonzwa ndechekuti ndiri kunzi handisisiri nhengo yeCCC. Zvinova zviri kutondishamisa kuti ndinogokona kuva nhengo yebato ratakavamba chirudzi. Uye rimwe dambudziko hombe riripo nderekuti zuro uno High Court yakaita judgment yekumisa mumwewo ari kuzviita Secretary General weCCC watisingazivi kuti anga achimira kudzinga kana kurikola vanhu vamiriri vevanhu veparliament nekumakanzi. So zviri kutondikatyama zvavo kuti kana paine mutongo wakagadzwa wakaiswa kudare guru reHigh Court kuti vange vachimira kudzinga nhengo dzeCCC kumaparliament nekumakanzi, pane chachinja here chazovapa chimba rekuti vange vachinyora tamba yekuti vange vachindirikola?
Tichiona zuva ranhasi mashanda zvenyu zvakanaka, hapana kuita dambudziko kunyange muri kunzi madzingwa kuemeya.
Zuva ranhasi zuvawo randava ndakatarawo kuti ndinge ndichitenderera munharaunda yandinomiririra ndichionana nevagari kutaura kuno. Ndiri kutobetserana nevagari vemunharaunda mangu kuzama kuclear marara pane imwe dhamusaiti munharaunda yekorobwa. Kutaura kuno ndopandiri iko zvino. So handisati ndasangana netsamba kana kugamuchidzwa tsamba iyi. Ndichida pamwe iri munzira kusaziva, asi zvichiri kutongondinetsa ndechekuti kunogouya tsamba iriko sei kana dare guru reHigh Court rakamisa vachabangu kuti vambomira kudzinga vanhu.